Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Atikoni kurekera munhu achiita madiro acho china. Nyika ndeyenyu, nyika ndeyenyu, nyika ndeyako. Saka isusu haiwa zvekuti uri ndikwandi ndiani haisiri nyaya yemapato. In fact munangagwa hadi kumuzanu pia vanondifonera maempi acho kuti mudhara kuno kuturikisa bhora musango. Ndikati rovera musango, sango racho ndini ndakamira ku wanyanya mudhara. Ndikati aita sei zvikanzi anodya nevana vake kupera. Ndikati koenda zvikanzi plastiki ino tirikuona kuti ari kutoriwadha vamwe vanhu vasiri vekupati kwedu. Ndosaka akuita mapato anonzi fasi.